Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikunguru 28, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2704 vafa vari makumi matatu nevatanhatu. Mahofisi akawanda ovharwa muguta reHarare zvichitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere cheCOVID-19.
Kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa vari kushungurudzwa vari kurohwa zvakaomarara.
Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwaita munyika. Ukama weZimbabwe neAmerica hwoiswa patambo zvichitevera mashoko enhengo yeZANU PF vaPatrick Chinamasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika ari kuramba achiita manyamamire nerongo panguva iyo paine urongwa hwekuratidzira munyika uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vari kushushikana kuti zvinhu zvinogona kuipisisa zvachose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiwedzera.
Kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya uyezve vese vanoshoropodza hurumende nekunyunyuta vazhinji vari kupambwa vari kushungurudzwa vari kurohwa zvakaomarara. Uwandu hwevanhu vari kupinda munyatwa iyoyi yekupambwa nekurohwa zvakaomarara vandu hwavo huri kuramba huchiwanda.
Nemusi wesvondo imwe nhengo yeboka revechidiki mubato reMDC Alliance vatakunda madzana vanonzi vakapambwa kubva pamba pavo kumagwegwe usiku nevanhu vasingazivikanwe kuti ndovanani vakashungurudzwa nokubva vasiyiwa musango. Mumazuva mashoma apfuura vamwe zvevanhu vasingazivikanwe kunzi ndovanani vakasvika pamba peimwe zvenhengo yeMDC Alliance vaArnold Batirai avo vanoveukanzura weguta reulawayo vakavhundutsira mudzimai wavo. Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reulawayo vaSwithen Chiodza vati zviitiko izvi pamwe nezvimwe zvakadai zvakaitika munguva pfupi yapfuura kune dzimwe nzvimbo munyika zvinoratidza kuti hurumende yeZANU PF ishiri yagara ine muririro wayo pakumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Zviri kuitika izvi hazvitombotishamisi zvachose, ndo zvatinoziva zvakanangana ende zvichiratidza mamiriro eutongi hwavamunangagwa.
Asi mumashoko avakatora kuvatapi venhauma Harare neZuro vakafanobata chinzvimo chemutauriri weZANU PF vaPatrick Chinamasa vakati MDC Alliance ine tsika yekutaura manyepo nezvekushungurudzwa kwenhengo dzayo vachiti iyi nzira yekuda kusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yeZANU PF. Murongi wemabasa musangano reCivil Society and Churches Joint Forum Muzvare Abigail Mpambi vati kunyange hazvo mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka vanobvumirana nemaonero ekuti kune vari kupiwa mari kuti vasvibise zita renyika.
Tapindirwa noruoko rwakawandira mukati mekodzero dzavanhu muvarwiri vekodzero dzavanhu. Nokuda kwaizvozvo isuwo sevarwiri vekodzero dzavanhu tatoitawo nyaya isu pachedu. Ndinoona ndo zvinhu zvaakuita kuti basa redu richire rega kubuda kana kutariswa samata rasirwa rinofanira kunge richiitwa kana kukosheswa samakosheserwa arinofanira kunge richiitwa munyika
vakadzingwa muzano PF mubokari vechidiki vaGodfrey Senengamu vaudza Studio 7 kuti iwo ndemumwe wevaimbove nepfungwa yekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu kunyanya avo vane maonero akasiyana nezano PF ndedzekunyepa
Zvino shungurudza sezviri kuitika izvozvo kuti mapurisa anobuda vachiti vanotsvaga isu kubuda nepanews vachitaura kuti tiri vanhu vari kutsvagwa tisinai kutiza tisinai kwataenda vachitadza kuita izvi mukutsvaga mbavha nemakororo vari kuuraya nekuponda nyika kuburikidza nekuba asi tinoda kuti nose vana vezimbabwe ngatirambei tiine runyararo asi tichibuda pachena kutadza kuti zviri kuitika izvi umbavha ugororo huri kuitika hatitenderani nazvo
Vatsenengamu, vaJob Scholar, vaPromise Mkwananzi, vaPeter Mtasa veZimbabwe Congress of Trade Unions, na vaObert Masaraure, veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ndevamwe vevanhu vane chitsama vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe nenyaya yekuda kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu. Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vashorawo nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika vachiti ikodzero yevanhu kuti varatidzire murunyararo vashorawo kwavati kusashanda zvakanaka kwemapurisa
izvi zviri kuitwa nehurumende zvekuti pane vanhu vavari kuti vari kutsvaga nenyaya yekuti vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana pasocial media kana kuti paine pai zvinhu zviri kuitirwa kuchikidzira vanhu kuti vanhu vasataure vanhu vanyarare izvozvo zvinhu zvisiri pamutemo
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunare kuti hapana chakaipa pakuti mapurisa vashambadze mazita evanhu vaanoda kubvunzurudza hurumende iri kuti urongwa hwekuratidzira hahufanirwe kuenderera mberi sezvo kuita izvi kuchigona kuisa veruzhinji panjodzi yekutapurirana utachiona hwecoronavirus murongi wekuratidzira uku vajacob ngarivhume pamwe nemutapi wenhau hopewell chimono vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga vaviri ava vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso uye magweta avo ezimbabwe lawyers for human rights akapikisa mutongo uyu nezuro mudare rehigh court iro riri kutarisirwa kupa mutongo waro mangwana ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi
Pato anopikisa nemasangano akazvimirira ari kushora bato rezanu PF nekurudziro yaro yekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vadzingwe munyika uye kukurudzira kwariri kuita kuti vatsigiri varo vaise mutemo mumaoko mavo. America nasi yabva yadaidzawo mumiriri weZimbabwe muWashington vaAmon Mutembwa kuti vatsanangure kuti zvii zviri kuitika muZimbabwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Bato aya anoti atora danho rekushoropodza bato rava Emerson Mnangagwa rezanu PF sezvo asiri kufara nemashoko akataurwa nevakafano bata chigaro chemutauriri webato iri vaPatrick Chinamasa pamusangano wavakaita nezuro mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuratidzira kwemusi wechishanu uhu varodhi takaruza vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavari kuronga hakunei neAmerica nemumiriri wayo muZimbabwe vaBrian Nichols asi kuti veruzhinji havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino nehurumende yavaMnangagwa
Kana tikarohwa nenzara, tinomisa here kuti tiudzwe neAmerica kuti chema tikapiswa nomoto isusu, tinofanira kuudzwa here kuti zvibure kubva pamoto neAmerica. Nzara yatine muno muZimbabwe, urombo, uronde, watina womuno muZimbabwe, zviri kubva pauri, uri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuratidzira kwemusi wa 31 July kuri kuda kufanira kuitika mukati meno nyika pamusoro peuri, hausi kukonzerwa nenyika dzekunze.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo avo vati zanu PF yafanana nababa vanopomera muvakidzani wayo mhosva yekusafambisa zvinhu zvakanaka pamusha payo
tinozviziva mashoko ekukurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka murunyararo ari kuitwa nenyika dzakawanda vana South Africa munoziva mapati akawanda muno muAfrica chaimo chaimo vari kutsoropodza zviri kuitwa nezanu PF zvokuponda vana vayo vari kutsoropodza zviri kuitwa nezanu PF zvokumbunyikidza nekupamba vanhu nekuisa vanhu mucondition isiyo vamwe vachirepwa vamwe vachidii vachisungwa zvisiri pamutemo zviri kungoitika muno munyika yeZimbabwe so aisi America yega iri kutsoropodza kuita kwakadai inyika dzakawanda kusanganisira ipo pedu paSouth Africa maneighbors edu vari kutaurawo nenyaya idzodzo vanhu vakava vazhinji vane chokuita nezvekodzero dzevanhu nevamwe vasinei nezvekuita nezvekodzero dzevanhu asi vane shungu dzokuti vanhu vagare zvakanaka muri kuona izvi nevemadzichechi vari kutaura
Asi mutungamiriri webato relabor economists and african democrats Muzvare Linda Masarira vakurudzira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti vatsvage munhu anotsiva vaNicol vatakaruza vati vamunangagwa vakatevedzera kurudziro yebato ravo yekuti vadzinge vaNicols muZimbabwe zvichaita kuti ukama pakati peZimbabwe neAmerica huwedzere kushata
VaSB Moyo vari kuedza zvikuru pasi peurongwa weengagement and re-engagement nenyika dzakaita sana United States of America nyika dzakaita sana Canada nyika dzakaita sana England nyika dzakaita sana Australia asi kune mumwezve ari kuuya achidira jesha pazvinhu zvakadaro zvinoratidza kuti hurumende yava munangagwa ine vanhu vari kuirwisa asi vanhu vacho varipo padyo navo iva munangagwa vacho ivavo
hatina kukwanisa kutaura navaNicols pamwe nemuzinda weAmerica kutinzwe divi ravo panyaya iyi asi muzinda weAmerica uyu wakaburitsa mashoko patwitter mazuva mashoma adarika uchiti kushevedzera kuratidzira murunyararo kana kuve nechekuita nekuratidzira murunyararo zvinhu zvinokoshesa kodzero dzevanhu sematarirwa dzakaitwa mubumbiro remuteme yenyika muzinda uyu wakabudawo pachena uchiti haunei neurongwa hwekuratidzira kuri kuda kuitwa muZimbabwe asi kuti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza mitemo yayo sezvinodiwa nemubumbiro remuteme yenyika zvichakadai mutevedzeri wemunyoro anoona nezvinoitika muAfrica muhurumende yeAmerica Vatabo Nagi vaburitsa mashoko padande mutande ravo retwitter vachiti kunyange hurumende yeAmerica isingakahadzike nemashoko avachina masa America inoona sekuti zvakaitwa izvi kudenha kukuru vanagi vati hurumende yavo yashevedza mumiriri weZimbabwe kuAmerica vaAmon Mutembwa kuti vazotsanangura mashoko avachina masa aya hurumende yeZimbabwe yakambonetsana zvakare nevaimbo vamumiriri weAmerica muZimbabwe vaChristopher Dell navaJames McGee avo vaipomerwa mhosva imwe cheteyo seyave kupomerwa vaNicols imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development in Zimbabwe vati zanu PF inoisa America pasiripo vachitiwo vamiriri vedzimwe nyika havafaniri kuudzwa mashoko akaita seakataurwa na china masa vachiti vanochengetedzwa nechibvumirano cheVienna Convention
izvakutaridza kuti ukama hweZimbabwe neAmerica hunoda kuti hugarirwe pasi sekuti manzwi aakushandiswa navachina masa aya manzwi akadzika zvakanyanya asi tichiziva kuti hazvingaiti kuti Zimbabwe igare isina ushamwari nedzimwewo nyika kusanganisa ushamwari neAmerica nekuti America tikatarisawo mune nyaya dzedu dzehupfumi muZimbabwe tine zvakawanda zvatiri kuchengetedzwa kana zvatiri kupiwawo neAmerica nekuda kwehukama ihwohwo hwekutiwo pane zvavanowanawo vekuAmerica muZimbabwe pane zvatinowanawo isu muZimbabwenzi kubva kuAmerica saka hukama hwatinofanira kuhumbiridza
vachina masa vati tigovafonera asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati vanomira nemashoko akataurwa navachina masa
hatingaite nyika inodyira tsvina yevanhu kunyara hatiitiswe izvozvo kana mutungamiriri wenyika achiti re-engagement ngatiyananei hazvirevi kuti ivo ipwere kuAmerica zvirevi kuti Zimbabwe ipwere yeAmerica handizvo zvazvinoreva izvozvo mashoko omutungamiriri wenyika yekuti ngatiyananei ngatishandei posi kuitira kuti tive nerunyararo pasi rose nemunyika ivo vaNicols kana vakataka kuita mabasa erima masikati vakafanira kutsiurwa ende ngavazvizive kuti hurumende yeZimbabwe uye nyika yeZimbabwe nevana vemuZimbabwe havasi provinsi kana chitsuwa cheAmerica inyika yakazvimirira yoga ine utungamiriri hwayo ngavasiye izvozvo zvokufanda mhirizhonga nekukoordinata mhirizhonga nekukoordinata kurwisana kwa wana Mzimbabwe na kukoordinata kuda kubviswa kuhurumende yenyika yedu hatitenderi izvozvo zvakaita seizvozvo.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauri weboka revechidiki MDC Alliance vaStephen Chuma anoti pane nhengo dzebato ravo nhatu dzinoti vaEmmanuel Mukwemu, Muzvare Petronella Mapaire navaTrinos Hove dzakasungwa usiku hwanezuro dzichinzi dzanga dzichikurudzira kuti veruzhinji varatidzire nechishanu. Mutauriri wemapurisa vaponyati vati vanga vasati vaziviswa nezvekusungwa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega, nenguva dza7pm, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo upfumi hweThailand huri kutatarika zvichitevera kuvhiringidzwa kwawakaitwa neCovid-19, vanopikisa hurumende vatanga zvakare kuratidzira munyika yose. Vari kuratidzira ava vari kuda kuti bumbiro remitemo yenyika rivandudzwe uye kuti paramende imiswe kushanda uye kuti hurumende isambunyikidze vanopikisa. Vashandi vezveutano muCameroon vari kurangarira zuva ranhasi reWorld Hepatitis Day senzira yekuti veruzhinji vazive nezveutachiona uhu uhwo hunokonzera kuzvimba kwechiropa uye kuuraya vanhu 300 pazuva mudunhu reSub-Saharan Africa. Nyangwe hazvo hurumende yakavimbisa kupa vemabhizimisi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars muna chivabvu, uye kupawo vemabhizimisi madiki neari pakati nepakati mari inosvika mamiriyoni 500 emunyika kana kuti 500 million yekubatsirika munguva ino apo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus. Izvi zviri kunonoka kuitwa zvopa dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi kuti dziti zvichanetsa kumutsiridza upfumi weZimbabwe uyo wagara uchitatarika. Asi vachiparura urongo hwavo webudget mavhiki mashoma apfuura, kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vanotarisira kuti homwe iyi inova chikwereti chichapuwa vemabhizimisi ichabatsira kumutsiridza upfumi hwenyika uhwo vakati vari kutarisira kuti huchaderera nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 4.5% gore rino. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Israel Murefu, vanoti zviri kutora nguva kuti vemabhizimisi vawane mari iyi.
Panyaya ye 18 billion stimulus package, isu semabhizinesi hatisataona vanhu vati vapiwa mari yacho. Saka parizvino hatigone kukomenda kuti zvakamira sei, asi tinodaira kuti gadziriro yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yacho vanhu vemabhizimisi iri kuitwa. Tinodaira kuti munguva pfupi iri kutevera vanhu vanenge vakwanisa kuwana mari yacho, asi parizvino hatisataziva.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vanotiwo nhengo dzavo zhinji hadzisati dzawana mari kubva kuhurumende.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga hurongwa hwelockdown hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame, vachiti vari kutargeta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi vangova 200,000 orovashoma wawana rubatsiro zvichira kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende. Saka chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti mari yacho ishomawo pane iri kudiwa kumutsiridza mabhizimisi.
Chekutanga ndechekuti 18 billion Zimbabwean dollars haisiri mari yakakwana yakawanda ingabatsira makambani kuti vakwanise kubuda mudambudziko recovid 19. Tikaikonverta kuti iende kuma US dollars, 18 billion Zimbabwean dollars yakangofanana ne 180 million US dollars. Tichitaura neva mabhizimisi nevanomirira mabhizimisi, tiri kunzwa kuti kuri kudiwa about 5 billion US dollars kuti batsire mabhizimisi edu kuti vakwanise kudzoka back to business. Saka mari yacho ishoma. Asi chiri kukatya madza ndechekuti kunyange zvazvo iri shoma, kubva payakaparurwa mari iyoyo vemabhizinesi havasati vaiona.
Nyanzvi nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotenderanawo nemaonero aya.
Marevenue ehurumende aafectwa zvakare, especially nemalockdown necovid 19 in general. Saka kunonoka kudistributwa kwemari kuri kukonzeswa nekuti hurumende haitorina mari.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza umbo hwouzere nezvenyaya iyi vasati vatipa mhinduro. Masangano anorwira kutsero dzevanhu munyika ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana, kwete kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemapurisa pamwe chete nemauto. Vhiki rapfuura, sangano reUnited Nations rakaburitsa gwaro richizivisa hurumende yeZimbabwe kuti harisi kufara nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kusungwa kwavahopo chingono pamwe navaJacob Ngarivhume. Mike Hove weStudio 7 abata nengo yesangano reZim Rights muzvare Rwadzano Makumbe kuti tinzwe zviri kuitika.
Hurumende yedu iri kuzama asi havasi kunyatsonatsiridza mukuremekedza marights evanhu. Tichitarisa pane zviri kuitika munyika yedu, vanhu vagara vanga vaine zvichemo. Ukataura nevanhu pakatanga coronavirus, vamwe vaisatoziva kuti chii, vamwe vaisatonzwisisa kuti chii chiri kumboitika. Tazoona kuti makesis evanhu vari kurwara kunyange kumamisha ari kuita achiwedzera, nepamusana pekuti vanhu vakanga vasina ruzivo. Iyi inoenderana neright to information. Government could have done better in terms of being able to include people and also raise that awareness in our communities. Takuona kuti pane zviri kuita kunge zviri kuwedzera mukuyedza kuti mutemo wecovid 19 utedze kurisa kushandisa violence kuti vanhu vava vatedzere mitemo iyi. Hatifunge kuti ndo nzira yachona.
Takaona sangano reUnited Nations vachiburitsa report vachiti ivo sesangano vari kutya vachidzwa zviri kubuda munyika, vanhu vachiti aiwa kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa, kodzero dzavo dzokunobuda neuwandu hwavo vachindoratidzira hanzi havasi kubvumidzwa. Hurumende iri kushandisa nyaya yecovid 19 sesangano muri kuzvionawo seizvi.
Nyika dzose pasi rose vari kuedza kutsvaga nzira dzekuti vanga address sei covid 19. Report yakaburitswa neUN inoratidza kuti zveni aiwa zvinhu zvinokwanisa kuitwa nenzira yakasiyana. Tikatarisa mararamiro ari kuita vanhu munyika, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. UN yakaoneredza kuti zvoni mamezvasu ari kuiswa nehurumende anofanirwa kuinforcewa nenzira yekuti haasi too restrictive but anotaridza kuratidza kuremekedza vanhu vese munyika.
Tichitarisa zviri kubutswa neUN tikuona vari kusaita zviri kuitika kuna vahopo chingono navaJacob Ngarivhume vachinzi aiwa kusunga kwavo kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, asi hurumende iri kuti kwete vane umbo huri kuratidza kuti vaNgarivhume pamwe chete nava chingono vari kukurudzira vanhu kuti vapidigure hurumende yava munangagwa. Muri kuzvitambirawo sei zvese izvi?
Tinoda kutarisa kuti mameasures aiiswa under malockdown regulations ari kumita here zvikutaura nevanhu in terms of them being used or being abused to manipulate the system such that people cannot go out and protest. This might be true, this may not be true. The right to protest is protected constitutionally. Vanhu kuenda kunoratidzira ikodzero yavo. Vanhu vachida kunoratidzira ngavanoratidzira. Chakakosha kunge uine understanding yekuti chii chaunofanirwa kuita kuti uzvichengetedze, kuti uchengetedze munhu ari padyo newe, kuti uchengetedze mhuri yako kuti isazopedzisira yakurwara necoronavirus.
Avo ndimuzvare Rwadzano Makumbe, nengo yesangano reZim Rights, vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya magadi kuwarusha ni mfundisi mwe kuno South Africa. Ya ndoda kutora maringe ne denda re coronavirus iri muno mu South Africa, zvichiwa South Africa. Inamba iri kukwira zvikuru kwazvo. Zvitoverengwa pasi rose. Ya kuda kutona naira pa number 5 nokuti kana chiona vanhu vakusvika ma 452,000. Vakaona chirwere ichi chiona vashaya vakusvika ma 7,000, chiona ma new cases achisvika kuma 7,000 mazuva pfuura imbuti svikara mu13 kana chirwere chiri kukura zvochose. Saka zvino vana vamwari zvinoda kungoti rambe chingokumbira Mwari kudenga chinamata, uye futi kuti vanhu vezimbabwe zvezvikuru, nokuti nhamo nematambudziko zvemukati menyika yezimbabwe. Apa kune korona, apa zvakagara kune mukomo wekorona uriko wenhamo nenzara nematambudziko, vanhu vashanda vasina mukoro. Saka zvimwe zvimwe zvinhu zvinotambudza mukati menyika yekwedu yeZimbabwe izvozvo. Saka zvegore rino zvakaoma, vana vashe ngatirambei tichingokumbira kuna Mwari, nokuti Jehovha ndiye murapi mukuru. Tinoziva kare nekare kwaisimboya matenda akawanda, aisiparadza vanhu akawanda, isi vanhu vazhinji, asi vanhu vekare vaidzoka pana Jehovha. Mwari vaitsaya nokubatana vachikumbira Mwari, Mwari udenga achitaura navo. Saka nesuwo tofanira kuita saizvozvo mukati menguva ino, nokuti kuchema kwedu nokuchemedzana kwedu nezvekuda kwedenda recoronavirus apa zvenezve kunyika ikwedu yeZimbabwe, vanhu vatambudzika, vanozama kuda kuratidzira musi wa31 iri nzira yekuti pamwe shanduko ingavapo. Chero zvazvo shanduko ichitadza kuvapo nenyaya yekushandura kuratidzira, asi vakungoda kuti ngachirambei tichinyengetera kuna Mwari. Chewokudenga akatarisa nyika yeZimbabwe angaisiyi yakadero. Saka naizvo tova kukumbira vana vamwari kudai tikaramba tichingonyengetera nokubatana pamberi penyika yeZimbabwe. Jehovha udenga anotibatsira, uye futi nedenda recoronavirus futi rinopera. Kana Mwari udenga vapindira, tichingoti aleluya, amen.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Nhasi muchirongwa tirikuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika, panguva iyo vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. sezo nguwa hidi ya pira argeti mbutari samsure na ushakare maofisa akawanda ovarwa mgutari Harare zvitevera kubatwa kwevashandi vakawanda nechirwere che-COVID-19 vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nekusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukama weZimbabwe neAmerica hoiswa patambo zvitevera mashoko enhengo yeZANU PF vaPatrick Chinamasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda kuVOA.